Saira Zimbabwe, Saira Zimbabwe.
Saira Zimbabwe, Saira Zimbabwe. Saira Zimbabwe, Saira Zimbabwe.
Vachamisa avanga vachifanira kutsvaira pamwe chete nenhengo dzebato ravo pamwe nekuzodyara miti pane chimwe chikoro muepwet vanonzi vatadza kuuya sezvo mapurisa angai nezvombo achinzi afumobata jongwe muromo ndokusosera panga pachida kudyarwa miti navachamisa munyori mukuru mumdc vachauton hwende vaudza vatori venhau kuti kuzadzwa kwaitwa mapurisa muepwet ndiko kwaita kuti vachamisa vasauye pachiitiko ichi
so sekuona kwamaita mapurisa pavangonzwa kuti President Chamisa vachange vachiuya kuno vabva vaunza mapurisa akawanda zvikuru atarisa vanhu kuti vauye paprogram ine but sekuona kwamaita vanhu vedu vabuda neuwandu hwavo but iyi iprogramu yatiri kuita nyika yese so zvataona kuno kwaitawo mapurisa vachamisa vabva vaendawo kuno zvarawo miti nekuclinawo kune kumwe zvidzidzo saka tiri kukurudzira mamembers edu emdc kwese kwese kwaari kuti vabate mabhurumu vabate mutsvairo vachenese zimbabwe
sachigaro weepwet local board vabatanai masunda vatsinhirawo zvataurwa navahwende motokari dzemapurisa ngai nezvombo dzaswerawo dzichitenderera muepwet uye mapurisa epaepwet police station ati titaure nevakuru vavo kuharare mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vati tigovafonera asi pataenda pamhepo tanga tisati takwanisa kutaura navo vahwende vaudza vanhu vanga vachitsvaira muepwet ava kuti bato ravo rinotarisira kuti makanzuro ose aite basa ravo nemazvo sezvo makanzuro ebato ravo ariwo akasarudzwa neveruzhinji
vatora kuti muzive kuti gore rino igore rekutisunungura hatigone kuti vanhu vakavhota isusu tiri vanhu vemdc torega kuti vhoti yevanhu isakaunti tikuzwanana saka inofanira kukaunda macastles medu muchiitwa service deliver tora kuti mvura ike ichisvika kudzimba because hatidi kuti macastles ayuze exclude yana munangagwa handivika ngavatsvage nzira dzekuti vanhu vawane mvura mudzimba ngavatsvage nzira dzekuti zvavanogona kuita mabasa achitiretwa ite council level handivika mayouth edu achipinda chi asina mabasa isu kumusoro tichigadzirisa kuti vhoti yenyu yoita sei yokaunda sei saka tinenge takatarisa kumacastles kuti service delivery kumacastles hatidi excuse handivika nyika yakashata but kana wapinda muoffice uchiziva kuti ndozviripo shanda
asi vamasunda vati kanzuro yavo iri kutadza kutakura marara sezvo mafuta edzimotokari asiri kuwanikwa nyore uye vagari vazhinji vemuepwet vari kutadza kubhadhara mitero yavo kukanzuro kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika mumwe mugari wemuepwet vajelous jacob vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo vazhinji vavo vasina mari yekubhadhara mitero kukanzuro kuti igokwanisa kuchenesa nharaunda yavo zvinhu zvakaita sekutsvaira hazvidi mari kuti zviitwe
vamwacho ndivo vanoti vakarasa kana maprotector plus avashandisa vana vatozoona vachinhonga vachitambisa saka isusu tikuti tikabvisa marara zvinotibatsira kune vana vatina vadiki kuti pazvirwere haukwanisi kubatana nazvo plus mvura chadzihadzo kana dzikanaya tova dzimwe mvura dzinenge dzaakukokora marara aya aakupinda mukati medzimba dzatinogara dzimwe mvura dzindo dzinozoshandiswa navanhu saka zviri kukonzera urwere sekune marara tikakwanisa kumatsvaira nzvimbo yedu tikaigadzira ikagara yakachena zvinotibatsira isusu seairport
mdc inoti kubva zvino zvichienda mberi nhengo dzayo dzichange dzichitsvaira munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yose chishanu chekutanga kwemwedzi woga woga senzira yekuti nyika igare yakashambidzika murongi wemisangano mubato iri vaamos chibaya vati nhengo dzebato ravo dzinofanira kushandisa mikana yekuungana uku kuita zvinhu zvinoita kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nebato ravo vabve mumasimba eutongi zvinosanganisira kuratidzira asi mutauriri wezanu pf vasimon kayamoyo vaudza studio 7 parunhare kuti zvose zvichaitwa nemdc zvinofanira kunge zviri zvinhu zviri pamurau vachiti vanochengetedza mutemo havazoregedze kuita basa ravo kana mutemo wenyika uchityorwa nekune rumwe rutivi vamunangagwa vakati hurumende yavo haisi kuzoregedza veruzhinji vachiratidzira zvine mhirizhonga zvinoita kuti vanhu vafe uye vamwe varasikirwe nemidziyo yavo sezvakaitika gore rapera apo nhengo dzemdc dzanga dziri muepwet dzichitsvaira vamunanga gwavanga vachitungamirawo kutsvaira panzvimbo yemabhizimusi emupandawana kwagutu. Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa kumutauriro wavamunangagwa vajoji Charamba kutinzwe mafambiro aita zvinhu kwagutu kwakare mumashoko avaisa padande mutande ravo retwitter. Munyori mubazi rezvoburitswa kwemashoko vanik mangwana vati vamunangagwa vatambirwa zvine mutsindo nevatsigiri vavo kwagutu. Vamunangagwa vane urongwa hwokuchenesa nzvimbo munyika hwavanoita chishanu chekutanga mwedzi wega wega. Dunhu remasvingo rezanu pf rinonzi rakurudzira kuti zvirango zvakatemerwa mutungamiriri waro nevamwe vavo muzanu pf nehurumende yeamerica zvibviswe. America yakawedzera zvirango izvi kwerimwe gore ichiti vatungamiriri vezimbabwe ava vagadzirise maitiro avo munyaya dzekodzero dzevanhu, kuremekedzwa kwemitemo yenyika pamwe nekupedza uori. Zvirango izvi zvichaongororwa zvakare mwedzi uno gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 kuAppworth, ndini Thomas Chiripasi.